Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu sechikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende haisi kuita hurukuro dzechokwadi navo, asi sezvo vachingonzwa pamusoro penyaya dzezvemihoro yavo pasocial media. Mangwana musi wa1 chikunguru, Zimbabwe ichange ichirangarira ichicherechedza vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Kabuko Nyongolo Nkomo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum senzira yokunyunyuta nekusafamba kwenhaurirano dzemihoro yevashandi. Vane ruzivo nenyaya iyi vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwemasangano maviri aya hunonzi hwakaita musangano nezuro paAlpha House muHarare wakanangana nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, asi hurumende isina matanho airi kutora. Hurumende inonzi iri kudonza makumbo panyaya yemusangano wetripartite negotiating forum. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo akatanga nekuvabvunza nezvechisungo ichi.
Hapasati pava nechisungo chakadaro kuti tibude muTNF, asi hatingati hachigoni kuitika. Chisungo chakadaro chinogona kuitwa, chinogona kusaitwa zvekare, asi zvino hapana chisungo chakadaro. Pane discussion iri kuitika chete yokuti platform iyi iri kutadza kugadzirisa zvainofanira kuva ichigadzirisa.
Zvii zvainofanira kunge ichigadzirisa iyo TNF vamoyo?
Vakawanda vanozviziva kuti masocial economic issues ndiwo maissues akataurwa neact yeParliament kuti TNF inofanira kuita tata kuona kuti inopedza gakava iroro. Asi tiri kuona nekufamba kwetime kuti tiri kuendera pamberi nematambudziko emihoro, matambudziko emaprices. TNF yaane nguva yachitarisana nezvinhu izvozvo, asi yatadza kuzvigadzirisa. Kune pfungwa dzakasiyana siyana dziri kungotenderera, vamwe vachiti pane necessity here kuti tive tiri pakati peplatform inotadza kugadzirisa zvainofanira kuva ichigadzirisa. Hazvimboshamisi kuti decision yakadaro ingaitika, hazvimboshamisi, asi yange isati yaitwa decision yokuti tiite pull out from the TNF.
Saka tichitaura iye zvino, urongwa hupi huripo vamoyo?
Tichitaura iye zvino, pane urongwa okudi kudaidziro yeTNF yechichimbi-chimbi kuti iongorore matambudziko aripo aya tiri kusangana nawo sevashandi zuva nezuva. Ndizvo zvatasangana zvatatarisana nazvo iyo zvino. Hatizvizivi kuti ichagara here mazuva anotera kana kuti kwete, asi pane urongwa kuti ngaigare chimbi-chimbi itarise matambudziko ari kusangana nevashandi.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. zvichakadaro mutauriri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti hurumende iri kutadza kutaura nevashandi zvakanaka vachiti vashandi vehurumende vanongonzwa zvimwe zvichibuda pasocial media asi pasina kutaurisana kwakajeka pakati pehurumende nevashandi.
Panyaya dzenihoro idzi pari zvino tositosi tichiri kungodzinzwawo dzichitaurwa mumasocial media. Zvandinogona kutaura ndezvekuti takaonge taona kuti mari dzatiri kuora hadzisi kuenderana nezviri panzvimbo kana kuti patingati paground. Ndokuenda kwapuresidendi, purezidendi vakati ivo vanozviziva kuti ndo zviri kuitika uye kuti nyaya dzemari yatingati exchange rate dziri kuita chamuramba wamhuru zvisina anonzwisisa, vakati vachatigadzirira. Zvino iko zvino tinonzwa vamavhima vanotaura zvakare kuti nyaya iyo inogadzirika. Chinotikatyamadza ndechekuti vakange vati zvinogadzirika zvezuva chero rimwe chete chairo vanogona kunge vaita atinoti maconsultations vakamapedza. Bati nanhasi vachakangonyarara kuti zero. Isu tange takatarisira musangano National Joint Negotiating Council asi hauna kudeedzerwa. Saka zvakadaro isu tichaedza kuti tinoona vamwe vakuru vehurumende ana permanent secretary kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamirira papi, nekuti mukutaurwa kwazvo nemaprincipals avo atingati maminista vakatoti izvo nyaya iyi inyaya iri kutozeiwa uye yave pachidanho chikuru. Saka hatisi kuona kuti chiri kumisa kuti vachitideidza isu kuti tinge tichiwanika tichienda kunotaurirana kana kuti vanotipakurira kuti zvacho zvavakatirongera ndezvipi, chiri kumbonyanya kunetsa chii uye chiri kumisa zvose chii. Ndingati ndiwo mamiriro akaita nyaya dzemuhoro, asi isu tiri kutarisira aiwa kuhwapakuru chaiyo nekuda kwokuti zviri kuitika zviri kuoneka.
Avo vanga vari mutauriri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Jonga Kandemiri abata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, avo vanoti urongwa hwekuti Tripartite Negotiating Forum igare zvechimbi chimbi huripo.
Tinaizva tanzwa panyaya yamuri kutaura nezvayo vakandembiri. For your own information, ndanga ndichitoonana naZCTU president pamwe chete na president weEmployers Confederation of Zimbabwe. Tese tiri padanho rimwe chete rekuramba tichienderera mberi neTNF.
Saka iwo musangano weTNF uyu unotarisirwa kuitwa riini, Professor Mavhima?
Meeting yedu yeTNF ichaitika manje manje. Isu tiri among the principals the TNF tine agreement yakakwana yekuti tiri kufanira kufamba sei tichienda mberi. Uyo musangano wamuri kutaura nezvawoyo handina kumunzwa, asi ndoda kuti muzive zvakare kuti tichange ndine umwe musangano unenge uine ZFTU, ZCTU, pamwe chete neEmployers Confederation of Zimbabwe nemasangano ari mukati meEmployers Confederation of Zimbabwe akaita sana Confederation of Zimbabwe Industry, pamwe chete neZimbabwe National Chamber of Commerce, pamwe chete nevechemba dzakasiyana-siyana kuincluda dzemining. Nepamusana pekuti chataa kutarisira tichienda mberi ndechekuti tikwanise kubuda negwaro rinonzi social contract riya. Saka handisati ndanzwa kupokana kuri pakati pedu nemaemployers pamwe chete nevashandi regarding the TNF. Tinogona kunge tatinonokei kuita musangano but hatisati takonana kusvika ipapo.
Avo vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mangwana Zimbabwe inorangarira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Ngabuko Nyongolo Nkomo avo vakashaya musi wa 1 chikunguru mugore ra 1999. VaNkomo vakashanda semutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe kubva muna 1990 kusvika parufu rwavo muna 1999. Muna 1983 vachisvikira upenyu hwavo pakutanga kweguguru hundi, VaNkomo vakatiza munyika, asi muna 1987 vakazosaina chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza ZANU-PF nePFZAPU. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe mafungiro avo.
Dr. Joshua Nkomo mutungamiri, angari mutungamiri weZimbabwe, angari mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe, asi vane nhoroondo yakakura kudarika izvozvo, nekuti tikatarisa kumashure uko vakatanga vari mutungamiri wevashandi airwira kodzero dzevashandi, ndobva vabva ipapo, ndobva vapinda mune zvematongerwo enyika, ndobva vaita webatoro nokupikisa. Asi vakamboita minista wehome affairs pakutanga-tanga, ndobva paita kukonana nehurumende yavamugabe yanga iripo pakaitanga kunetsana, kusvika vazosvika pakubatana mugore ra1987 pakaitwa iya inozikanwa sekuti Unity Accord.
Vamwe vatinonzwa vaakutaura mazuva ano vanoti VaNkomo vakatengesa kune vakatomutsiridza bato reZapu patsva, vachiti VaNkomo vakasiya zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mungaite mazwi here ipapapo maviri matatu?
Hongu vanhu vangataure sekudaro, nekuti vari kutaura vasiri mutsoka dzavaNkomo panguva iyoyo. Tinoziva vazininga kuti panguva iyoyo zvinhu zvavo zvakaomarara. VaNkomo pane imwe nguva vakatobuda munyika yeZimbabwe vachitiza vakapfeka dresi vachitsvagwa nemapurisa nevasori venguva yekuma1980s. Tinoziva zvakaitika pagukurahundi. Pagukurahundi zvinhu zvinosuvisa kufunga nezvazvo, asi zvinotiudza kusanyatsomira zvakanaka kwenhoroondo yenyika yedu panguva iyoyo VaNkomo vachitungamira bato reZapu.
Shoko rekuti gukurahundi vamwe vanotoritaura vachicheuka cheuka nekutya, asi munguva yakararama VaNkomo nezvakaitika mugukurahundi, mungati imi mabatiro avakaita nhau yegukurahundi kusvika mukuzoshaya kwavo anga akadii?
Nyaya dzenhoroondo kana nyaya dzehistori yaZininga hadzina anganyatsodzitsanangura akaziva kuti chokwadi chokwadi chaicho chakanga chibire pano. Asi chatinoziva chiri pajekerero ndechekuti pagukurahundi hurumende yavamugabe yaiteerera vanhu vayaifunga kuti vatanga vari vanhu vanga vachiipikisa iyoyoti vanhu vava vanga vaine zvombo uye vairi, asi yakateerera ichiuraya. Mukuuraya ikoko kwaiuraiuonewa mwangu asina mhosva. VaNkomo ndoona sekuti vanga vari panguva yakaoma, nekuti vakanga vaine zvichemo zvavo ivo nevatsigiri vavo, asi vanhu vavakanga vachiratidzira zvichemo zvavo vanga vari vanhu vasina tsvata kuti titi vakaibata zvakanaka. Handomira vakaita zvavaigona panguva iyo.
Ndopedzisira zvangu ndichingotiwo kuenda kumberi, zvamungati vari mune zvematongerwo enyika vanhasi vangadzidza paupenyu hwavaNkomo ndezvipi muchidimo?
Pane zvakawanda zvinodzidzwa paupenyu hwavaNkomo. Chekutanga, kutsungirira. Haisi nyore kutanga uri mune zvekurwira kodzero dzevashandi, wopinda mune zvekurwira rusununguko rwenyika, wopinda pakutonga nyika. Saka izvozvo zvinokuratidza mutungamiri anga akatsungirira, anga akamira pagwaro. Chechipiri, tikateerera mashoko aitaurwa navaNkomo, vaitaura nyaya yekubata vatungamiri venyika vanga kuti vabatanidze vana veZimbabwe, zvisinei nekuti rudzi rwupi, zvisinei nekuti vanobva kumatunhu api. Nyika yeZimbabwe inogona kuita zvakanaka kana pavanhu vakabatana. Chechitatu chatikade kutaura ndechekuti VaNkomo munhu akaratidza kusava nehumbipito Ndona sekuti wakato zikisira. Yatika kipale pachiru mkwaza yumili. Wanku homo tikatarisa ma waiti gira. Wana mjima bizimus warukuradza. Nyai warukuradza chichimuko ya tika potential pachiru. Tikatarisa kusapota kwa wakarika wa strive masiwa. Ino wa strive masiwa ndo umwe wakuru wakuru. Munyaye zvisofo ningas vari vankuru vasina kuvatsigira vakangatingadai tisina vamasiwa vatinaona saka vangomwana zvakawanda zvinoita kuti zvitsigire nevatungamiri varimo mukati mezimbabwe
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare kusouth africa naEvans Zvininga westudio 7
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Newsday rinoti vanhu vazhinji vanogara kuKariba vakabetserwa zvikuru nekiriniki yevana chiremba vemaziso nemusi wechitatu chapfuura. Vanhu vazhinji kunyanya vapegura vakabatsirwa nechirongwa ichi chakarongwa nesangano reCouncil for the Blind rakabatana nebazi rezveutano. Munyuste makare umwe wevatungamiri vanopikisa hurumende muSouth Africa vaMusi Maimane vanoshora bato riri kutonga reAfrican National Congress vachiti ndiro rakakonzera dambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zvazara muSouth Africa vachiti African National Congress yakagara yabundikira utongi hwakaipa hweZANU-PF pachinapo chekuitiura kubva pekutanga. Sangano reVeritas rinoti pachine nguva yekuti Zimbabwe Electoral Commission igadzirise nekutambira magwaro evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo vane magwaro akatadza kutambirwa neZEC mukunyoreswa kwevanoda kukwikwidza. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio mukase vaterevese ndodango udzawo mudhara togare pao kuti ngavai vapedzise zvavo zvavakatanga kuno kwachikwati vanoda kuitira nhema dzavo idzo ngavai vapedze ndimi Grace Gerwe
ndinoda kuti ndawo kuna namukoma wande nekuti vaone kuti kurochitombo chamunenge machimuchitedzisa kuti zvinofamba sei saka ndinoda kuti tikunyika kwatenge tiri kutive vanhu vanogona kuti tipotere bato 1 iroro red retribusi tinoona kuti ndo kunobva rusunguko kuti munyika medu mugone kuva nerusunguko kuti tigone kufara zvimwe zvimapati zvakupindiwa zviri kupinziwa zvinzi zvinoda kuti zvivhutirwe zvivana uyu zvinenge zvinogona kuzvidzosera pasi futi muvhara futi ende chiri kuite tika zvimapati futi zveipativirira tikubva naro kuti tribisi reZANU-PF isu ngatisimbei kuti tese gone kusimba netriple c tigone kuti tichinje purezidendi mumuchinda yatinetswa zvinunzara ndakuvara nzara saka hatizamei kuti tichinje timboonawo zvitsva zvake zvinotifambira sei ende muno musouth africa ndoda kutodzokera kumusha kuti tinovhota tivhotere shando kutione kuti chii chinochinja kuvana vedu mhuri dzedu dziko kuna kuenda kuzvikoro izvi tiri kunetseka kuti zvimire vana emari dzechikoro vakaramba kungosvika madziro vachitaura zvinhema tichachinja education kubudzirwa mahara sakurova kuti zvinhu zvenhema nyakuti mukavavhotera futi unoramba kuita idzokora izvi kazi yezi ndikaona mukavavhotera futi wakahuna futi mupini pakaipa unogona kufamba uchitaura uri wega ngatikure ngatichinjei zvimwe zvinhu zvatinenge tichiona tega takura nozvipa vamuchiri sevana chinjaa dzimwe nyika dziri kuchinjawa nemapresidenti ini ndimunoka makaita sei paana munhu anomborova munhu kana
Magadi pasi yusewe na po, magadi po, zinofara wakana muka esike, sukuse kuna wamina angagwa awo, marukuti iwo, abasi kutendela zimanyika, zuhuye, zungorele, sarudu, zimuzimabu. Wakana iwo wamina angagwa wajida kutika sarudu, zaka jeka, wano varangi zile, jiva uye, wano varangi, jiva uye, wasu ungorela sarudu. Wano dakita kasa waka jaira kita makuru ose, eku ita chisozi, eku rigama mafozi. Amanda Bosa Darwa, one of the Zimbabwe, Zizi, the Zimbabwe, Roka Potera Kunika, Botswana, South Africa, two Batra, Sema Pence, Mobu, two Batan and Women, there is Nakamaka, Amanda Bungari Daru, one of the Totitaka, Jerapita Makoros, and the Kungu Mukorono, Kunimuna, Jipsapo, Amanda, not the Wad Zazu, attend the Amuna Mashokoya Mashoman Tatara, so Amanda Bungari Darwa.
Mamka say yes to the seven. I was a man who was a man. Musadi anzi tivotere kuita zvakati. Mungadere munhu ane mudzimai mumba kuti anitanga wandida ndezvekupi mwana. Chingopa mukadzi anongopiwa mwana. Chinokuita kuti anzi kuti anopimba panyuwani kuti. Iwo baba uri mumba basi rako zvisina kuti basi rako ndere kuti.
Hey, makadini kupa studio 7. Ya ndiri kuda kutaura nawe hama dzedu dziri kunowanikwa kwakaita sekunana chiredzi chilonga chikombedzi dzadzasangana nedambudziko yekubviswa negovernment yedu panguva yapfuura apo saka pwendi yangu iri kuti ngadzizive shamwari yekutamba nayo shamwari ine hanya neupenyu hwenyu shamwari ine nhaka neupenyu hwenyu hwamangwana handigona kunatsa kutaura nechirudzi chavo kuti vazvirwisise but ndichangoruma apo neapo vanowa vachanzwa kuti pwendi yangu yakanangana pano. Niyakombela mashaka ahina mungarivali leswiya swi lava kumuendlekela kamasikamalembe lawa a nga hundza varhangeli va hina va tiko a va twelanisiwana mungarivali ku keta munghana loyi u tlangaka na yena munghana loyi a ku ri mundzuku a ni mundzuku bya wena bya vutomi mungarivali ya ndokumbira mundidaridzire odhei pavari hama dzedu dzadzasangana nedambudziko dzekubviswa munzvimbo yavakakurira ine marinda emadziteteguru avo
vaisegani mhanyi kuitira nguva ndichatora misoronyaya unonzi kasukuwe kasukuwere unonzi mumbavoti zvinovatimba zai yakanguva yasakuvakare kuzvazo kufanira kuzunga ochizoti ndakuda kudzoka kuzvapo muchava kumutiizira kuti zvadzoka tinokuzunga pachinguva chokuti mumunyengerere muchidzoka mava kumutiizira kuti usauya tinokuzunga kuti vava kuti pane nyaya yamunotya kwete zvatinozunga ndapedza ndoenda panyaya yepatinoti mhiri yadai kunoita ii musanyanya kuita zvimwe zvinhu muri munotonga mapurezidendi anamunanga munoonesa kuti munoda kuita kakudziso mukana ndewenyu wokuita zvakanaka zvinoita kuti dai vanhu vakada kundoti muisai mazangi yenyu imi muchiita zvakanaka zvakanaka zvamunoita zvinokonzera kuti zvionekwe kuti muri kuita zvakanaka ndobvapo ndoenda pana pamusoro papurezidendi purezidendi ari kudikwa muzimbabwe haasiri purezidendi anogona kurwa kuti hatida kuinda kuhondo tiri kutsvaka purezidendi wokuti nyika itungamirwe zvakanaka zvehondo zvakatorwiwa zvakatofera pane zvakatarisana nazvo rekuzvezvo zvekuguta kwedumbu ndo zvinodikwa ndopurezidendi odikwa ndabvapo ndoenda panyau dzechikafu vana vezimbabwe musapuwa chikafu chinivhoterai nhongo chikafu zvechidanhu asi mangwana anoenda kutoende zivai kuti munofanira kuvhotera munhu ofana kuti hasei ndobvapo ndoita kukupedzisira mindfulness candidates awa anoitirwa kuti zvinhu zvikanganisike saka zvamurimi vanhu motobatwa pfungwa dzenyu nekuda kwemaindfulness candidates motokona kuvhotera pane ramangwana renyu ndapedza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
<tune->
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti kutengesa, kumbunyikidza kana kumanikidza vanhu kuita zvepabonde zvinotyora kodzero dzemunhu wese mukusarudza zvaanoda kuita neupenyu hwake, vachiti pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi maviri nemanomwe 27 million evanhu pasi pose vari kuchorerwa kodzero iyi, vachiti kutengeswa kwevanhu kunokanganisa magariro evanhu pasi pose uye kukanganisa kushanda kwemitemo, kudzvanyirira vashandi nekupesvedzera mhirizhonga. VaBlinken vanoti izvi zvinonyanya kubata vanhu vanosarurwa vanhukadzi, ngochani, vakaremara, vemarudzi anotarisirwa pasi neavo vezvitendero zvidiki. Musi wa 15 Chikumi, bazi reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika reState Department rakabudisa gwaro raro repagore rinotaura pamusoro pekutengeswa kwevanhu, iro rinoongorora zvakasimba zvinoitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kusanganisa America mukupedza dambudziko iri. VaBlinken vanoti gwaro iri rinoratidza kuti nyika dzepasi pose dziri kuedza kudzikisa dambudziko iri zvishoma nezvishoma, uye nyika zhinji dzichibetseravo avo vanenge vanunurwa uye kusungisa vanopara mhosva idzi. VaBlinken vanopa muenzaniso wenyika yeSeychelles yavanoti hurumende iri kudzidzisa mapurisa pamwe nemapurisa epanhandare dzendege kuti akwanise kuona pari kuporwa mhosva idzi, vachiti Hong Kong yakatsika nzira dzinoita kuti zvive nyore kumhanara nekubetsera vanhu vanenge vachitengeswa uye nekuona mabasa enhema anenge achikurudzirwa vanhu kuti vatore padandemutande. VaBlinken vanorumbidzawo nyika yeDenmark iyo inoshanda nesimba mukunongedzera vanhu vanenge vanyeperwa uye kusungisa vanhu vari kuita izvi. Gwaro iri rinotaurawo pamusoro pezvimwe zviri kuonekwa zvakaita sekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vanomanikidzwa kushanda, izvo rinoti kushomeka kwevashandi kwakatanga panguva yedenda recoronavirus zvakakonzera kuti vanhu ava vatsvake vanhu varombo nevanotambura zvikuru kuti vaite mabasa vasingavapi mihoro yakakwana. Gwaro iri rinoyambirawo pamusoro pemabasa enhema anoshambadzwa padandemutande, richiyambira zvakare pamusoro pevanakomana nevanasikana vari kumanikidzwa kusiya misha yavo vachitengeswa. VaBlinken vanoti chokwadi ndechekuti munhu wese zvake, murume kana munhukadzi, anogona kutorwa nevatengesi ava. Naizvozvo hurumende nemasangano akazvimirira vanofanira kubetsera nenzira dzose dzavangakwanisa. VaBlinken vanoti panodiwa mapurisa anosunga vanhu ava, nyanzvi dzemagariro akanaka dzinoshanda nekubetsera vanhu ava mune zvepfungwa, vachiti zvakare panodiwa magweta anoona kuti dzihurumende dzinoita basa radzo zvakakwana panyaya iyi, uye vanhu pachavo vachibatsirawo mukuchengeta vanhu vanenge vanunurwa kubva mudambudziko iri. VaBlinken vanoti America yakazvipira kupedza dambudziko iri zvachose. Mashoko ava anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende haisi kuita hurukuro navo zvemuchokwadi, asi vachingonzwa pamusoro penyaya dzezvemuhoro yavo pasocial media. Mangwana musi wa 1 Chikunguru, Zimbabwe ichange ichicherechedza vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Nkomo avo vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ndokusiyai muri mumaoko mejayaguru Chris Gande nenhau dzeisindebele.